Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 11 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muzano PF zvekufumurana pachena munongedzo wekuti bato iri ratadza kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Sangano revakarwira hondo yerusununguko rinoti harinei neurongwa hwezano PF hwekuda kuita rimwe sangano revakarwa hondo vanorerekera kuzano PF chete. Mangoda ekwachiyadzwa otadza kuenda muhomwe hurumende sezvo ari kushandiswa mukuita zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reGlobal Witness rinoti mari iri kubva mukutengeswa kwemangoda ekwachiyadzwa iri kushandiswa mukutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nemauto uye bazi revasori reCentral Intelligence Organization. Mari yekutengeswa kwemangoda iyi inonzi iri kupfuura nekunyika dzakaita seDubai, India, Netherlands neSouth Africa kuburikidza nemakambani anoshanda zvisinganzwisisiki ari kuMauritius, Hong Kong nemuJohannesburg. Makambani aya anonzi anodyidzana nemakambani ehurumende yeZimbabwe uye makambani eZimbabwe National Army. Mari inowanikwa nenyika mukubva mukutengeswa kwemangoda inonzi haisi kuenda kuhomwe hurumende inobatwa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa. Global Witness inotiwo remangwana remangoda emuZimbabwe harina kujeka sezvo vave kuenda achiita mashoma uye makambani ehurumende ariko asiri kukwanisa kutenga michina yekuchera mangoda ari pasi. Sangano iri rinoti dai mari yemangoda yaishandiswa zvakanaka, Zimbabwe ingadai yakakwanisa kugadzirisa zvivakwa zvayo nekuwanisa vanhu mabasa. Studio 7 yaedza kutaura negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai, asi vanzi vanga vari mumusangano. Gurukota rinoona nezvezviwanikwa waWalter Chidhakwa vaudzawo Studio 7 kuti vanga vari mumusangano vakati tizovafonera asi hatina kuzokwanisa kuvabata pataenda pamhepo. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti havashamiswe namashoko eGlobal Witness nekuti zvinhu hazvina kujeka kwachiyadzwa.
Kunyange tisina hedu humbo hwakazara hwekuti ndiani ari kubhenefita kubva kuzviwanikwa zvemuZimbabwe, ripoti yeGlobal Witness inotipa humbo hunotionesa kuti maminerals edu ane chekuita neudzvanyiriri huri munyika. Tinozviona sei izvi? Nyaya yekuti munhu wese akabirwa anomhanya kumatare kuti veduve ndabirwa, ndisungirewo munhu andibira. Mugore rakapera pasere vamugabe vakataura kuti nyika yakabirwa $15 billion. Makambani acho vanga vari muno, maofisa avaiziva pavari, hakuna kana munhu mumwe muchete akasungwa. Takabuditsawo zvekare nyaya yapermanent secretary wekuministry of mines waFrancis Kudyanga, vanga vambori permanent secretary, vachiva zvekare board member weDubai Diamond Exchange. Dubai iriyo zvekare nyika yaisvikira madiamonds akawanda anenge abiwa muno muZimbabwe, zvichionesa kuti kubiwa kwemadiamonds kuZimbabwe inyaya iri kubatsirwa nehurumende yeZimbabwe. Saka ripoti iyoyo yeGlobal Witness inongotionesa kuti hurumende haisi kurevesa kuti iri kuda zviwanikwa kuti zvishande kusimudzira nyika, asi kuti hurumende yacho ndiyo iri kutooperata sekunge it's a rebuild movement, iri kushandisa maminerals kuita zvinhu zvisingasimudziri mbiri yeruzhinji munyika kana kuti budiriro yenyika.
Tiri kunzwawo kuti pane makambani akawanda wanda ari kushandiswa ipapapa ari kunyika dzakaita sana Mauritius, vana Hong Kong nekunana Johannesburg. Ichokwadi here?
Handingati ichokwadi kana kuti manyepo. Chandinoziva ndechekuti mari dzemadiamonds hadzisiri kubhengwa munyika munomu. Iko zvino izvi Zimbabwe inyika iri kutambudzika zvikuru yatingati isusu tine cash crisis. Saka tikatariso zvekare, for example, pakarejistwa inonzi Mbada Diamonds, vakabuda muno munyika vakanoregistera inonzi Grandwell Holdings, inova shareholder, 50% shareholder muMbada Diamonds, vakanoregistera kuMauritius. Nechikonzero chekuti Mauritius is a tax haven, and inyika yekuti makambani emakoronyera anogona kuregistwa ikoko pasina anofa akaziva, nekuti hurumende yeMauritius inoprotect identity yemakambani zvakadaro.
Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoti danho riri kunze riri kuda kutorwa nebhanga guru renyika rekuwedzera mari yemabond note harishandi, sezvo chiri kudiwa pari zvino kuri kugadziriswa kwedambudziko riri kupa kuti mari inetse munyika. Dr. Prosper Chitambara, avanoshanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanoti kana Reserve Bank of Zimbabwe yakaisa mamwe mabond note mumusika, inenge yangogadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika kwenguva duku. Dr. Chitambara vanoti chave kudiwa kugadzirisa dambudziko kubva pamongo chaipo, kuburikidza nekumutsiridza nzira dzinounza mari munyika dzakaita sekumutsiridza maindastiri. NeZuro bepanhau reSunday News rakati RBZ ichadira mari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora mumusika mukati memasvondo maviri ari kutevera. Bepanhau iri rakatiwo mari iyi iri kutsigirwa neAfrican Export Import Bank. Izvi zvinenge zvave kureva kuti mari yemabond note inenge yave mumusika inenge yave kusvika $500 million. Dambudziko remari rinonzi riri kutowedzera zuva nezuva munyika, sezvo mabond note asisawanikwewo asi achinzi ari kutengeswa mumisika mitema. Studio 7 yakundikana kubata gavhuna webhanga guru Dr. John Mangudya kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Chekutangisisa, hatingi zviri kuitwa neReserve Bank ingori yatingati pachirungu stopgap measure. Zvireva kuti hazvisi kuenda pamongo wedambudziko, saka zvinogona kumboderedza dambudziko mbichana, but zvinogona kutozotipa mamwe maproblems, nekuti tiri kuisa mari mumusika but mari iyi haisi kusapotwa nereal economy neproduction. Saka zvinogona kupedzisira takoita madambudziko einflation, zvinogona kupedzisira maproblem atatiri kuita emergency yemaparal market yaakutiita wese. Saka hazvisi kuenda pakugadzirisa mastructural problem ari muekonomy. Zviri kutoita kuti kusagadzikana kwezvinhu dzimweni dzenguva kunge kuchitoramba kuchiwedzera.
Iyo mari yemabond notes tinonzwawo kuti yaakutengeswa pamisika mitema, zvingazoita here kuti inenge yaiswa iyi izokwanisa kugara mumisika?
Dambudziko riripo nderekuti muekonomi hamuna confidence. Saka mari yakangopinda mufomal financial system, once yangobuda kubva ikoko kumafomal banking channels haichadzoki zvakare. Inenge yakuenda pamisika mitema iyi yatiri kutaura nezvayo iyi. Saka dambudziko iro rikazhinji, maonero atiri kuita idambudziko richatoramba richiita persist. Takaisawo mabond notes akawanda, dambudziko richangoramba richikura, nekuti hatisi kunge igadzirisa mastructural problem enyaya yeproduction, enyaya yecompetitiveness, enyaya yeconfidence, enyaya yeinformalization. Saka takasagadzirisa izvozvo, even takaisa 20 billion yema bond notes as long as it's good support kwa ne production as no batsira.
Saka mungaona here zvamuri kukurudzira here zvichiitwa kuitira kuti nyaya yeupfumi igadzikane zvikuru kunyaya dzemari.
Inyaya inenge ichida kuti vanhu vese tise misoro pamwe chete paine political will ne commitment. Pane pachitoda nyaya social dialogue inenge ichitodikwa kunzi hurumende yozvininipisa yotora kumana uye business uyai nekoko, labor uyai nekoko, massive society uyai nekoko tidhile nematambudziko aya nokuti harisi dambudziko rinogona kupedzwa nehurumende chete. Harisi dambudziko rinogona kupedzwa nebusiness chete. Idambudziko rine richitoda kuti pave necommitment yekuti takuunita tochidhila nemaproblems atinawo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065, ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations Security Council ichakurukura pamusoro pechisungo chichatemera zvirango zvitsva zveupfumi kuNorth Korea nekuda kwekuramba kwayo ichigadzira zvombo zvenuclear uye kuedza zvombo zvehondo zverudzi rwemamissile. Chisungo chitsva ichi chakanyorwa neAmerica senzira yekutsiva nayo urongwa hwePyongyang hwekuedza kwayakaita zvombo zvenuclear kechitanhatu pasi pevhu. Vakuru vakuru vanoti vanhu vangangosvika 16, vazhinji vacho vari mauto ehurumende yedunhu, vaurayiwa nhasi zvichitevera kurwiswa kwaitwa guta reBedele Hau muSomalia nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab. Vanoruzivo vari muchiuto vanoti magandanga arwisa nzvimbo nhatu muguta iri, iro riri kumuganho weSomalia neKenya. Panguva iyo vanhu vakawanda munyika kunyanya vanhukadzi vari kurarama nekuriritira mhuri dzavo vachishandira pachavo vega, rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira riri kudzidzisa mamwe madzimai nezvemabhizimusi kuitira kuti vavandudze upenyu hwavo. Mutoro wedo wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Roslyn Ncube vanoti vakazvarwa vaine chipo chekugadzira nekusona mbatya, zvekuti pavaikura vaiti vakatengerwa zvipfeko nevabereki vavo vaipedzisira vachinja zvipfeko izvi vogadzira zvavo zvavanoda. Muzvare Ncube avo vave nebhizimisi rokusona mbatya kusanganisira dzinopfekwa nevamwe vanhu vane mukurumbira vanoti vakazodzidzira havo zvekusona mbatya pane imwe nguva, asi vanoti vanoimba nechevanoti chipo chekuzvarwa nacho.
Ndiri kuita nezvedesigning. I'm very passionate about designing. Ndirikusona hembe dzakanaka, ndirikudesignira ma celebrities, ndirikufekedza vanhu kuma video shoots avo, ndova designira. Kana vechienda kuma shows then whatsoever, ndova designira nhumbi dzavo. You can come, I can also design for you. Ndokufekedza ne body shape yako to discussa kuti wewe unofanira kufeka nhumbi dzakaita sei.
Muzvare Ncube ndemumwe wemadzimai makumi matatu vanobva kuchamhembe kwenyika vari kudzidziswa zvakasiyana-siyana pamusoro pebhizimisi pasi pechirongwa chesangano reprofessional women, women executives and business women's forum kana kuti ProWeb. Vanoti kusvika pari zvino vadzidza zvakawanda pamusoro pezvekuve mubhizimisi kusanganisira zvimwe zvinhu zvavaisakoshesa zvakadai sekuti mari inochengetedzwa sei.
I was just randomly doing it. I didn't even kuziva kuti ndofanira kuisa mari mubhengi. Ndikauya kuProWeb. ProWeb akandidzidzisa kuti mari yako you have to separate it. Munoisa mubhengi yebusiness separate account.
Amai Adelaide Mchetu ndomumwe wemadzimai ari kudzidziswawo nezvebhizimisi pasi pechirongwa cheProWeb. Amai Mchetu anoti vave nemakore akati kuti vachiita basa rekuronga ungano dzakaita semichato kana ndufu zvinozivikanwa muchirungu kunzi event management. Vanotiwo kuvekwawo muchirongwa chekudzidziswa zvebhizimisi kuri kuvabatsira zvikuru.
Kuevent management isusu tinenge tichiona nezvekuti gadzirisa mafunction ingave muchato ingave nhamo tinenge tichiedza kuti zvinhu zvese zvive neorder mazuva ano munongo unowo kwane maorganizations anoona kuti vanhu vavigwa zvakanaka isi tobva tabatana navo tichiona kuti kuchikafu kuorganiza kubva pakutanga kwenhamo kusvika pakupera kwayo zvinhu zviri kuitwa zvakanaka.
Amai Mariet Mpala, avo vave nenguva vachiita zvekubatsira vanhu vakwegura pachena, ndemumwe wemadzimai ari kudzidziswa utungamiri mumabhizimisi pasi pechirongwa cheProweb. Amai Mpala vanoti nekuda kwedzidziso yavari kuwana, vanotarisira kuti munguva pfupi inotevera vachave mumwe wevatungamiri vakanaka vemunzvimbo yavanogara.
Ini ndandajaira concept charity work yokupa chete. Saka mubhizinesi hazvidi kungopa, zvinoda kuti useparete manits ako personally ne a business zvisave zvinhu zvinosanganiswa. Uyezvo chimwe chanyanya kundifadza futi pa training yedu ichi ndechekuti izvo zvinobatsira futi kuve leader, ma leadership qualities haizvozvo zvanyanya kundifadza nokuti neni in the future I want to be a leader. Saka zvatodibatsira stereki.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti chirongwa chekudzidzisa madzimai ari mumabhizimisi kuti avandudze mabhizimisi avo chinogona kubatsira mukusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mubato reZANU-PF zvichitevera kushoropodzwa kwakaitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamusangano wakaitwa kuBindura neMugovera. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabhenge kuti tinzwewo maonero avo. VaMabhenge, tinogamuchira iyi pachirongwa chedu cheStudio 7.
Ndinotenda ndichiti kwazai kwamuri nevateereri zvakare.
Aiwa, isi tinofara kuti makwanisa kuwana nguva yekupinda pachirongwa. Munoona sei mashoko ava Mugabe neMugovera avakataura pamusoro pava Munangagwa?
Nyaya yavapa apapa yava nyaya yekuti musangano weZANU-PF waenda kwamvura yacheka makumbo. Yanyaya yaakutonetsa zvekuti vaMugabe pavari panguva ino iyi vamunhu aakuzivawo zvakare kuti nenhau yekuti vakanonoka kuita zvavaifanira kunge vakaita zvekunge vachibatsirawo musangano wavo kudoma uyo achange achizotora ivo vaenda, tasvika panguva iya yekuti vapererwa nenguva havachanyatsoziva zvavanoda chaizvo chaizvo. Asi chikuru chikaitika pamusangano iyo ndechekuti vaMunangagwa vakanyudzwa. Vamwe vanotaura vanoti vaMunangagwa vakapotserwa pasi pebhazi, kureva kuti vaMunangagwa vaifungidzirwa kunzi ndivo vanga vari pamberi mberi kubva pakaenda mai mujuru pekunge vange vachazenge vachatora matomo. VaMunangagwa zvaapachena kuti havasisiri ivo vari kutatsirwa kunzi vachatora matomo. Tinongotyira kuti musangano wavo ucharamba uchipatsanuka nepakati, ukaramba uchiitika saizvozvo zvinogona kukonzera nyonga nyonga mumusangano wavo inozodarikira ichipindawo munyika, zvinova izvo zvatetisinganyanyi kutarisira kana kuti tinge tichikurudzira zvakare.
Asi tingati here vaMugabe havachina chivimbo navaMunangagwa nemashoko iwaya, tichinzwawo kuti mashoko akabvawo zvakare kana kuna mai Mugabe?
VaMugabe vanoruma vachifurudzira, asi munhu ari pachena akamira paakamira chaipo pakuratidza kuti haasisina chivimbo navaMunangagwa mudzimai wavo Mai Grace Mugabe. Mai Grace Mugabe havairuma vachifurudzira, vaiita zvekutakata chazviya zvekurovera kuenda. VaMugabe vakazenge vachiruma vachifurudzira nekuti maonero andinozviita ndeyekuti vaMugabe havasati vanyatsoona kuti pavangadai vakanyatsomira chaipo chaipo pakuti ndiani angatore masimba ivo vaenda ngepapi. Asi pari zvino zviri pachena kuti vaMugabe vari kusundwa nemudzimai wavo, mudzimai wavo anenge aka sumudzwa chipembedzwa zvakare neboka riya rinonzi G40. Iro mudzimai wavo akanga ati haatozivi nezvarasa Mugabe vakazenge vachitsinhira kuti vanoziva kuti G40 iriko yakatangwana nakasukuwere nana vamoyo ivavava. Saka pakatoipa.
Vamwe vanoda kunzwawo maonero enyu kuti sei vaMunangagwa vasiri kusimudza musoro ivo vachitsondwa kudai.
Munoona nyaya huru iripo chaichaya apa inyaya yekuti kana wapinda muzano PF unenge waita sekuti wapinda mumisa wazvipira unenge wafanana nemunhu atora chikwambo nekuti chikwambo kana ukenge wacho watochitora wachitora haungochipotsera haungochirase unenge wapinda muhunhapwa unenge wapinda muhusungwa zvinova munangagwa mukudya kwavaiita vari vari muzano PF makaona imimi kuti vamugabe vaiita vachiti vakati kandei tumhosva twavo pana majonga voti kandei tumwe vanenge vachiramba vachiziva kuti vamunangagwa vanoziva pachavo kuti vakada kuti vabuda muzano PF pari nhasi vanogona kunyuzwa kana kupinzwa pachipanera kana panguva yakaoma asi chikuru chandinoziva hangu ini chekuti vamugabe havafariri munhu anoita zvekubuda mubato vanoda kuita zvekudzinga ivo mbune ivo vamunangagwa chavanozviziva saka vamunangagwa vacharamba vari muimomo vachitakatwa kusvika vazodzingwa kana nyaya yavo ichazosvika pakuti vachadzingana navamugabe
Takanzwawo amai Mugabe vachitaura nenyaya yekuti havazivi kuti kune mapoka mubato rezano PF asi vanotonzwawo kuti zviri kuitika kumatunhu akaita seMasvingo neMidlands vakati vanoda izvozvo zvemapoka kana mafactionalism endai kumatunhu iwayo zvinosiya papi matunhu maviri iyaya zvekutaurwa izvo
hakusi kutaura kwaamai vanovaka amai vanoda vana vavo amai vanoda nyika yavo vanotaura zvakaenzerana panyaya yevana vavo nenyika yavo zvino izvo zviri kutaurwa naamai Mugabe zvekuti kunenge kuchiitwa zvetupoka tupoka zvinoitwa kunana Masvingo zvinoitwa kunana Midlands zvinhu zvakashata mashoko akashata chose nekuti haungabvi wavenga munhu nekuti ivo vamunangagwa vanenge vachifananidzwa nounzi vanobva kunana Midlands vanobva kumasvingo vobva wavenga munhu kusvika pakutovenga nevese vari kunobva munhu eye zvinhu zvakashata izvo hazvitarisirwi kunzi munhu anenge achinzi ndeamai venyika anga achitaura mashoko akadaro nekuti mashoko anopatsanura kwete chete chete vanhu vari mubato mavo mashoko anopatsanura nyika yese nekuti vazhinji vanobva kunzvimbo dzavanewo shaya kuti kucha vakanyanya kutadza chiko chekuti vabve vanzi havadiwi zvekudaro munyika iyoyo tingatoramba chingoti mai Mugabe havafaniri kuita zvinhu zvakadaro izvozvo ngavabate muromo wavo vazive kuti kana vakavhura muromo vanofanira kutaura mashoko anovaka anovaka nyika
takaonawo paine vakati kuti vari kudzingwa mubato rezano PF vachipomerwa nyaya kana mhosva dzekudyidzana navamunangagwa tingaona zvichiramba zvichiitika here isi zvakaitika mazuva apera kuna vamutodi nevamwe
ndinoona sekuti vanenge vachiramba vachidzingwa vanhu vanenge vatoonekwa kuti havana mukana wokusumudza chaunga nekuti mukatarisa imimi pane vakadzingwa vashoma-shoma vazhinji chita chamutembwe vaitoregererwa mhosva dzavo vachidzoswa zvakare mubato makaona imimi vanhu vakataurwa navasimon kaya mwoyo vakawanda zvakanyanyisa chaizvo chaizvo iyo zano PF inoziva kuti pari zvino yave nguva yekuungana kwete nguva yekunge vachipatsanurana saka ndinoona sekuti vanenge vachiti avo vanenge vakaswedera kuna vamunangagwa vanenge vachifungidzirwa kunzi chero vakadzingwa hazvina zvazvinenge zvichinyanyoita kumusangano vanoramba vachingorohwa neshanhu iyoyo asi vamwe vazhinji vachidzoswa mubato iya inonzi pachirungu divide and rule vamwe vachidzoswa vamwe vachidzingwa vamwe vachidzoswa vamwe vachidzingwa asi mukufamba kwayo nguva ivo vanoona zvakakosha kuti vanofanira kunge vachiungana vachibatana nekuti sarudzo dzaakusvika hazvivabatsiriwo ivo kuti vange vachiramba vachidzingana saizvozvo
aiwa tinotenda zvikuru vamabhengi
tinotenda nekuti bata
ndizvozvo nyanzvi mune zvematongerwo enyika vajoe mabhengi vari parunare nestudio 7 zvichakadaro sangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti harisi kufara nekuzvidzwa kwarinoti riri kuitwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe mutauriri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Maia vanoti amai Mugabe havakodzeri kutaura chinhu chimwe zvacho pamusoro pavo nenyaya yekuti vakanga vasiri muhondo vamahiya vanotiwa amai Mugabe havafanirwi kutaura zvinoitika muhurumende nekuti havasi muhurumende vanotiwo vanosvora zvikuru mashoko anonzi akataurwa nemunyori anoona nezvevakarwa hondo yerusununguko muzano PF vaSidney Sekeramai ekuti vari kuzoenderera mberi nekushevedzera kongiresi yekushara vatungamiri vatsva ngatinzwei hurukuro yaitwa nemutoro wenhau westudio 7 Tanonoka Wande navamahiya
hakungo chavabhawo vaida kubvunzwa kuti ingavo vaita sei varipo. Dai vanga vari padhuze kana kuti pavanozvinzwa vazive kuti vada kubvunzwa kuti varipo vaita sei. Chechipiri ndechekuti kana nyika imwe ichiremekedza mutemo, isusu we don't belong to ministry of war veterans. We are not registered with the ministry of war veterans. We are neither are we registered with the ministry of defense. We are registered with the ministry of labor under the private voluntary organization act. So we are not governed by them at all. And we have got a high court order or a verdict that is now which we are armed with. Alas, goni.
Asi ZANU-PF inoda kukudzinga mumusangano wavo munoti chinazvo.
Zvakangofanana naye vamugabe kuti kana achipindira mutungamiri wenyika ndiwo president wepati. Kana munhu akauya akuti achinobvunza munhu ari mudistrict kana kuti ari mucell achibvunza zvinhu zvepati, ari kureva kuti ari kutaura zviri legitimate here kana kuti haazivi zvaari kutaura. Havagoni kunobvunza mawar veterans ari koko. We are the leadership of the war veterans. We are responsible of the war veterans. We were elected by the war veterans. What else is required? Iwo handiti vari kuti handisi kuenda because ndiri kuti vanhu vangu vanhu vava vakavada kana isusu vanhu vakatida. What is their problem?
Mofambisa sei nyaya kubva pano apa?
You go to countries like Mozambique, you go to countries like any other country, because there are many organizations. Why would they want our organization particularly, or these who register their own organization and those who be war veterans doing this ZANU-PF and isusu who remain the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association? Let them register their own association.
Munofungei nezvese zvekuitika? Hamuna basa nazvo here?
No, we are not worried about them. We know unless its dictatorship reaches unprecedented levels, then they will force that to happen. In a year, the government is registered dictatorship under the Panyika Panapa.
Ko imimi, pamaka konana na vamugabe chaipo ndepapi?
If he is the same person watakati naye, patakonana chaipo ndepapi. Nokuti kana tikatarisa kuti mawar veterans and agare zvakanaka kubva muekonomi, hazvisi zvinhu zvinofanira kuremera ekonomi kana Zimbabwe zvaremera ekonomi chaizvo.
Muri kuti maintellectuals ndivo vakakanganisa musangano, ndivanani vamuri kureva?
Maintellectuals atakataura ini na wuzo atibohide chombo akabva akaenda paprogramu yekwamuzorewa. Jonathan Moyo akatotiza hunde yacho. The vice president akanga akatongotiza hunde yacho nechekare. And the many more other people.
Amai mugabe vanoti vari kuita basa rambuya nehanda. Munoti chiinazvo?
That's blasphemy. Izvozvo ndozvichavaita kuti mazuva avo ave mashoma panyika.
VaDouglas Maia vanove mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanga vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7. Vateereri, musakangana wachirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi. Apo tiri kutarisa bata murefu, bata mupfupi inonzi iri kuitika mubato reZANU-PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Musakangano wachirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa zviri kuitika mubato reZANU-PF. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muZANU-PF zvekufumurana pachena mune ngwedzo wekuti bato iri ratadza kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Sangano revakarwa hondo yerusununguko rinoti harinei neurongwa weZANU-PF wekuda kuita rimwe sangano revakarwa hondo yerusununguko vanorerekera kubato iri. Mangoda ekwachiyadzwa otadza kuenda muhomwe hurumende sezvo ari kushandiswa mukuita zvehuori. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Chris Gande.